Pane zvino tinonzwa kuti pane crane yakauya, imwe yemacrane mairi anokwanisa kusimudza zvinhu zvinorema zvakanyanyisisa. Crane yekutanga yakasvika, saka vakuita basa rekuti vapise simbi neconcrete yanga iri pabridge yakawira pangaravai, zvakare ikawira muchannel inosvika port yeBaltimore. Saka vari kuita basa racho. Imwe crane iri kutarisirwa kuti inosvika muvhiki rino kuti basa racho riitwe rekuti vavhure nzira inosvika kuBaltimore.
Iro bridge iri rakakosha zvakadini, Reverend Mwasi? Rakakosha zvakadini kudunhu reMaryland uye nekunyika zvayo yese?
Bridge rinokosha zvikuru kuMaryland. Bridge nekuti bridge ranga chikwanisa kuti ngarava dzakakura dzive dzinosvika kuport yeBaltimore. Port yeBaltimore ipoti yanga ichigamuchira mota zhinji dzinotengeswa muno muAmerica. It's the number one port yekugamuchira motokari munyika ino. Saka kukosha kwabridge iri, vanotaura ivo vanoziva kuti almost $4-5 billion dzanga dziri muekonomy yanga ichigadzirwa kupoti yeBaltimore. Saka rinokosha zvikuru. Vanoti zviuru makumi gumi neshanu 15,000 yevanhu vanga vachishanda kupoti yeBaltimore. Zvakare mabasa amwe akabatana nevashandi vemuport. Vanotaura ivo kuti it's more than 20,000. Saka ibridge ranga rakakosha zvikurusa kuekonomy yeBaltimore, economy of Maryland, economy on the East Coast yemuno muAmerica.
Reverend Mwaze, dambudziko guru rakatarisana nedunhu reBaltimore nevanhu varo nderipi?
Dambudziko nderekuti ngarava dzanofanira kupota dzichiuya idzo dzinotsigira mabasa emunomu dzambomira, iye zvino ngarava dzacho dzakuenda kumamwe maports. Pane ngarava yanga yaenda cruise ship yanga ichifanira kudzoka vhiki rapfuura irori, vakatozoti ngarava iendese vanhu vanga vakakwira kupoti yeNorfolk kuVirginia. Saka zvakureva kuti nzara ingangowira mhuri dzakati kuti dzemuBaltimore nenharaunda yeBaltimore. Asi vatungamiriri vari kunyatsonzwisisa kuti idambudziko rakakura. Saka makaona kuti zvaitika governor Westmore na mayor weMuBaltimore vese vakabva vaenda kuNingrish kuti vashande pamwe chete vachigadzirisa dambudziko iri. President Biden vari kuti achange achiuya kuBaltimore kuti azivise vanhu kuti idambudziko rakatarisana nevanhu vemuBaltimore vemuMaryland zvakare munyika yose, especially the East Coast.